Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri gunyana 3/2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti tiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Angoone sekuti vakaedza nepavanogona napo, they can do better than that, because kana zvinhu zvichikura ma900%, ma500%, tikatasa ndongotora semuenzaniso we40 and 50 cents, zvinoya kuita $5, so the 500 increment yobva vanzi uri kupiwa 60%. So ukatasa musiyano uripo pe60% ne500%, hatingagone kuti tirambe tichi can't continue subsidizing the employer.
Mushure mekukundikana kwenhaurirani pakati pavo nehurumende, vana chiremba muZimbabwe vanoti vari kuramwa mabasa kutanga nhasi.
Isusu sevagari taikumbiriswa kuti kana vaongorori yatinoti audit kana yatinoti audit ngaiuye mumusha wechitungwisa iongorori kana paine vane mhosva dzavo ngavatongwe nemhosva dzavo.
Rimwe sangano revagari vemuchitungwiza roshedzera vanongorora mabhuku kana kuti maauditors kuti vauye kuzotarisa mabhuku ekanzuru yechitungwiza. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei, vanoti kutanga nhasi vanenge voramwa mabasa. Dr. Magombei vanoti hurumende yakamboedza kuita nhaurirano navo nezuro asi pakashaya kuwirirana. Vanoti pane kuwedzerwa mari vari kushishidzirwa nevasori. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata Dr. Magombei.
Hatina kuwirirana kuti vange vachiwedzera muhoro wedu kuti tinge tichidzoka kubasa. Asi kuti ngotiudza chete kungoti zvine malegal implications akadini, uye zvekuti muhoro wedu unenge usasauyi kana tikaita 5 days tisingauyi kubasa.
Saka imi muri kuti kudii nezvavari kutaura izvi?
Aiwa, izvozvozvo ndo zvatu kuti isusu yes, it's a threat, but atinga mwe poison nekuti tine nyota. Kana vangoti vanogura muhoro iwoyo zvinenge zviripo, asi tinokumbira kuti vange vachiramba vachiendera mberi nekutarisa muhoro wedu kuti uchange wakamira zvakadii, kuti vachitarisa nezvati kuda zvacho.
Asika ivo vehurumende vari kuti vakamboedza chiremba kuti vakupei mari vachitiwo naivowo havana mari?
Handioni sekuti vakaedza nepavanogona napo, they can do better than that, because kana zvinhu zvichikura ma900%, ma500%, tikatasa ndongotora semuenzaniso we40 and 50 cents, zvinoya kuita $5, so the 500 increment yobva vanzi uri kupiwa 60%. So ukatasa musiyano uripo pe60% ne500%, hatingagone kuti tirambe tichi can't continue subsidizing the employer. That's what I can say.
Mukairamwa mabasa hazvizokanganise here varwere venyu ava?
Zvechokwadi zvinokanganisa, ende taifungidzira kuti kana dai bandiko reutano rakavakosherawo semakoshero arinotiitira isusu vezveutano, vaikurumidza vazviongorora, but it seems as if it's not, see your priority yavo, vane mapriorities mamwe anenge ari nani.
Tiri kunzwawo kuti vamwe vana chiremba vari kutyisidzirwa nevanofungidzirwa kuti vasori. Zviri kufamba sei?
Yes, vasori vari kutichidzira zvechokwadi, Tuku gamuchira nare zeku tichizira kuti vano vachati roa vachati uraya zvakare tikuti kana vari kuti tichizira kudaro havasi kuchizira munhu umwe chete nekuti isusu tinongori mutungamiriri asi vari kuchizira zvido zvemachiremba ese saka izvozvo zvinotipa simba rakawanda rekuti tinge tichinzwa takatonesa kuenda kubasa kwacho nekuti kana isusu tichipa majenini kombeni and iwo ufunga kuti tichizira handioni sechinhu chakanaka
saka vari kukutyisidzirai vachiita zvekudii chaizvo
zvekutifonera nekutisendera matext mathreatening text
mambo mangarairi kumapurisa kuti muri kutyisidzirwa
ndizvozvo takaita mapolice report but asati tapedza kuwafambira vamwe vedu
mapurisa ari kuti kudii
izvozvo handingagone kuti ndikupei kuti position yedu yakamira sei regarding that asi tikataura rimwe ramazuva ndingagona kukuudzai tapedza kuake nekuti vamwe tasati taitanga zvakanaka
maimbochema chemawo kuti muzvipatara hamuna mishonga yaamo here zvakamira sei
muzvipatara mishonga irimo ichisiko imari chete
Mutungamiri wesangano reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei, vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu. Sangano revagari vemuchitungwiza rechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitres rinoti zvirikuitika mukanzuro yeguta ravo zvinoshatirisa nekuti makanzura nevakuru veguta vari kupedza nguva vachipomerana mhosva nekurwa pachavo asi guta riri mumatambudziko mazhinji anoda kugadziriswa mutungamiriri wechitrust muzvare Alice Kuvheya audza Studio 7 kuti sangano ravo rinoda kuti pauye vanoongorora mabhuku eguta iri kana kuti maauditors kuti zvinhu zvese zvitwasanudzwe uye kuti vanhu vakasarudzwa vaite basa rekugadzirisa zvinhu muguta iri izvi zvinotevera kurohwa kwameya wedhorobha rechitungwiza valovemore michael nevanonzi nderechidiki vezanupf mushure mekunge vanzi vamisa basa town clerk weguta iri vageorge makunde muzvare kuvheya ati anenge abatwa aine mhosva anofanirwa kusungwa tabata muzvare kuvheya kuti tinzwe nezvenyaya iyi
sevagari vechitungwiza tinoona chiri chinhu chinorwadza zvikuru kuti vakuru vedu ava tatavhotera kana kuti vatikaisa pazvigaro vange vachiwanikwa vachipomerwa mhosva dzakadai dzinova chizvinhu zviri kudzorera guta rechitungwiza kumashure nematambudziko atiri kusangana nawo vagari vechitungwiza ekuti hakuna mvura uye tiri kubhadhariswa mari kutumirwa mapepa emvura dzatisiri kuona vamwe vaane gore chairo vasina kusevumvura vamwe vaane ma6 months mvura isina kubuda mumatepa zvinhu zvinotishungurudza sevagari kuti isusu tiri kutarisira kuti guta redu richawanikwa richisumudzirwa nevatungamiri tonzwa vanhu vaakupomerwa mhosva dzeuori
saka imimi nesangano renyu moita sei nenyaya iyi
isusu sevagari taikumbirisawo kuti kana vaongorori yatinoti audit kana yatinoti audit ngaiuye mumusha wechitungwiza iongorori kana paine vane mhosva dzavo ngavatongwe nemhosva dzavo mararamiro atiri kuita anaumira zvakanaka izvozvi kune masuweji kune hakuna mvura mabhini haasi kutakurwa uye sechitungwiza Residence Trust kana kuti Chitrust taikumbirisawo zvikuru kuti vakuru veguta kunyanya town clerk vamakunde takambozvitaura kare kuti ngavawanikwe kubasa kana zvavaomera ngavasiyire vechidiki vakwanise kuwanikwa vachishanda
makanzura enyu amuri kutaura kuti vari kupomerwa mhosva dzeuori vangani uye nyaya dzacho ndedzei
iko zvino vakabuda vakatombonosvika kumapurisa vaviri kusanganisira meya lovemore michael vanova kansela wekuward 7 pamwe chete nakansela kuda john wekuward 21 vari kupomerwa mhosva yeuori hwekutengesa stendi yekwachigova nyika kust mary's yeservice station pa ndocho ti mastaka buda o nyangu shazo kwini mamunga achiri kubuda ima kantilas asa avasatu la dezi kwa kutuano bufunduru tuwa kumapulisa saka ndocho rikuiti kwa mnomu kutari chitungis
ko nengo ze sanga ndorenyu ziriku tichi nenya ya iyi uye iwo makansela acho ariku pomiru wa mosha variku tivo chiyi
che kutanga makansela zariku ramba mosha ariku tora kuti inyaya ze kuti variku urwisana na town clerk zinoza tisita nasipa kuti town clerk a suspendwa na iwo mea vishitumbiza nengo zedu zakango mira kuti dzinzwo chokwadi kuti chokwadi chinoti chiri kuti chokwadi kuti mapurisa akata kuongorora nyaya kuti pane horo wakaitika here kana kuti hapana kuti chokwadi chibude ndozva zvatamirira isusu vagari pamwe chete nevose vatinomira vamira kuti chokwadi kana paina akaba ngaabatwe nemhosva yake kana pasina akaba woregerwa woramba achiendera mberi nebasa rinova ratakavasarudzira kuti vashande
Awa wangu wari mkuru we chitungwiza Residence Trust mzware Alice Kufea ari parunare kuchitungwiza ne Studio 7. Tombo tarisa ziruma bepa nao anasi. Mu Newsday Vanelson Chamisa vanoti vaEmerson Mnangagwa vachabva pachigaro semavhiro akaita vamwe vanodzvanyiriri vose pasi pano. Daily News rinotaura pamusoro pekuti Sei Bhiri reZimbabwe Media Commission rakaburiswa muGovernment Gazette risingagudzi vanoshanda munyaya dzezvenhau. MuNewZimbabwe.com inoti vaimbove mutevedzeri wameya weguta reBulawayo vatina Shekambarami vaendesa magwaro kudare guru redzimhosva reSupreme Court vachirwisa mutongo weHigh Court wekuti kusarudzwa kwavakaitwa kakanzura weward 3 gore rapera hakuchatambirwi nemutemo. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Morning vashamarari. Ndinoita madondo kumupumalanga. Ishi, zvino zvinotomira mushe kaisi. Isusu maforena, ishi. Vatiri pamahwani kaisi, dai zvino. Dai please vara mapusa vatimisira mhiri zvonga iyi. Takatobatira matumbu mumaoko, hapana kana kushanda kwakanaka kwatumboita, hakuna kunawo basa patiri kuenda.
Makadii paStudio 7, and in from the bride. Hurumende yavamunangagwa yatitambudza. Izvozvi zvinobvumidza kuda kuitisa musangano muHarare MPC vachirambidzwa. Iyo hurumende yeudzvinyiriri idhinga danga chigona angosiya zvake chigaro asiya chigaro asiyira panogona kutonga iko zvinozvi vana vezimbabwe votambura zvakangofanana nekuti tripu hondo itori hondo yatisiri nayo bhozi kana tichifani chirwere kutemwa nemusoro chese kwagona kutiuraya bhozi munyika muna kana mishonga muzvipatara mvura yechaikunwa hatina magetsi munyika hatina saka chekuti ari kutonga chii ari kutongera udzvinyiriri wokuda kuuraya vanhu vese kana ida kuuraya ngaangouraya vanhu vese kamwe chete ongozongoti iye angosara nevanhu vake ezanupiyefu.
Zita rangu ndinoitwa maHandsome. Ndiri kuPolokwane kuSouth Africa, ndinobva kuMberengwa. Ini zvenyika yeZimbabwe zvandikandisa mapfumo pasi. Problemu yandinovona kuvakuru vedu ava vari kuita zvepolitics avatipinza dambudziko. Why ivo vachiita politics yekuomesera vanhu? Politics yavo ndeyekuomesera vanhu, haisi yekudetsera vanhu. Ndeyekuti todira jecha. Kana uri mukuru wavanhu oda kutungamirira vanhu, why uchiti unodira jecha iwe uri mukuru oda kutungamirira vanhu? Chamisa ngaure vanhu murombo, Munangagwa ngaure vanhu murombo. Asati kuvanhu ndinodira jecha achikurudzira kuti vanhu varambe vachitambura itinodochema kuti dai anga atisunungura achitibetsera mukati mechiri matinogara nokuti ii tasvika padambudziko uyezve imwe studio 7 torai mativi ose vanhu muchinzwa zvichemo zvavo zvavanazvo muchitiverengeravo nhau dzedu dzatichikutumirai ndapedza hangu
ndini Philip pazaka masvingwa pamasvingwa tatambura muno hazva angofanira kuzera kusha kwacho zano yacho inotori chiororowo futi achingokumbira dei vatungamiri muno vahwisisa vangotiregawo tiri muno tikangoshandawo tiri muno zvitinake tigadhirisei tingo zvingombe nezvimbudzi kumusha vazodzingwaona pekundotangira akuzi kusha kwacho zano yacho inotori wese muno nomboroboa ako omboregerwa omboshanda ozorobwa uri oshanda pakaipa tongotosira zvemusiki
sekwana mukoma jonga nemimizo vanhu makateerera mbonga kuno kujoni kwatiri toraiwa seuku asi izvi zvinotangawo nekumusha kwedu mapurisa amboti risipekiti sazvina kumbotishamisa nekuti vanozova kuti hatina kana kwokumhanyira saka nevava kutirova kutipurapura kunge mbudzi dzapinda mugadheni hatiri kurohwa ikona mbichana kwete zvamuri kunzwa izvi muri kutazvo kunzwa bvunzai isu tiri kuona tiri kurohwa nekuti vanozva kuti hatina kwokumhanyira vanozva kuti kumusha kweduko mapurisa anotirohwa futi chaizvo zvino tinosvikepiko tichirohwa kudai nai weduwe sezvinoita mapurisa ekumusha kwedu anorowa zvinezvinezvi hanzi warowei havana kana vanhu vanombovamiririra kana vanhu zvavari kunyepa havachiti hanzi wesadhaki vakuru venyika dzedu hapana vanotozova kuti hapana nekuti vakuru venyika vedu havana basa nesu vari kutofara vachiona tichirohwa so
pamusoro yestudio nhau inonetsa ngekuti mona mirira da zvinhu munopakahure zvinhu zvangomira manyama amire nerongo handiseka izvi pari zvino kuti tiende bhaitibhirisi tindovhara matraki anobva kuno kusouth africa anoenda kune dzimwe nyika dzakafana nemalawi zambia zimbabwe hapana chinokwanisa kubuda nenhau yekuti tikade kutanga izvi kuzimbabwe tava kuunzirwa masoja nemapurisa saka nyaya dzakadai dzinogadzirisika sei dzinotonetsa kudzigadzirisa saka isu tofa here tiri kuno iriyo nzvimbo nemunhu wese wokumusha upi noupi tikada kutasa zimbabwe yese mukuru wakaita zimbabwe misha mishoma muraini nemwana asiri muno musouth africa saka handizivi kuti pangaenzwa sei vanhu vakadari pavo
makadii vose matimana onyika vose inyi totapiwa mulambo nobva kwacheche isu tarwadziva chokwadi chakanaka tiri muno south africa zvinhu zvakatiomera everyday tinorarama nekutiza tinosuwira dai nyika yedu ikanakavo tidzokere kumba tine mapepa zedu akakwana tine madhigiredi ekuzvikoro chipinge patinogara ko kuchipinge kune zvinhu zviri zvakakwana but hakuna upenyu kwatiri kuno kutiri kurwadziva siku nesikati hapana chekupanda kana chinhu chatinoti chatinoti chiri nani inge tiwa tapiwa mulambo from chipinge tatenda
ndikuti kwamuri mweshe vana mukoma jonga vana mukoma tanonoka hwande ndichiti kwamuri ikoko ndichiti tanzwa muno musouth africa tanzwa nokushungurudzwa nemasouth africa tanzwa dai maindipurirairawo audio yangu iyoyi tarwadziwa zvisikaiti tanzwa kuno kwakusi kumbogarika kwaona zviri kuitika kunoko eshe dai nyika yedu yaivawo iri nyika inotarisika inoitika kuti munhu ungandotamburira uri kumba vamwe taienda kudzimba kwedu tikandotambura tiriko kundofira kumba kwedu muno hamusi kugarika muno ndiri muno mujohannesburg muno inoitwa muzamana
avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 Tino kukoka ekuti mutitumira mazu enyu pa WhatsApp number zedu zinoti 001-202-465-0318. Muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Chombo tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Komishina wevapoteri kana kuti United Nations High Commission for Refugees vaFilippo Grandi vari kukurudzira hurumende yeIndia kuti ione kuti hapana mugari wemudunhu reAssam anonzi haana nyika yaanobva. MuAssam munogara mamirioni maviri evanhu vakabviswa pamabhuku ezvizvarwa zvedunhu iri nehurumende yeIndia, izvo zvinogona kusiya vasisina nyika yavanoti ndeyavo. Vagrand vanoti nyika yeIndia ine kodzero yekuti chizvarwa chayo ndechipi, asi vanoti zvakaitwa izvi zvinogona kukonzera mamwe matambudziko makuru. Hurumende yeCameroon inoti nhasi ichazarura zvikoro zvinopfuura zviuru zvina nemazana mashanu mumatunhu ayo anotaura chirungu. Zvikoro izvi zvakange zvavharwa mukurwisana kwehurumende nevarwi vanoda kuzvitonga kuzere kwematunhu aya. Asi varwi ava vanoti havazobvumidza kuzarurwa kwechikoro kana chimwe chete zvacho kusvika mukuru wavo nevamwe vapfumbamwe vakatongerwa kugara mujere upenyu hwavo hwese vasunungurwa. Varwi ava vakatokuvadza varayiridzi vapfumbamwe vakange vasina kuvateerera. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Dutu mpengo Hurricane Dorian, iro rinonzi rakaparadza zvakanyanya chitsuwa cheBahamas chiri munyanza yeAtlantic Ocean, raitarisairwa kurova matunhu eAmerica anoti Florida, Georgia, pamwe neNorth Carolina neSouth Carolina nezuro manheru, rozosvikawo kumatunhu ari kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweAmerica mukupera kwesvondo. Dutu mpengo iri rinonzi rakatanga riine ukasha hwecategory 5 rikazodzikira kuenda pacategory 4 uye riri kutarisirwa kudzokera kuenda pacategory 3 ne2 parinenge ropinda nechomukati menyika richibva kumahombekombe kwariri kurova. Sangano reAmerican Red Cross rinofungidzira kuti vanhu vangangosvika mamirioni 10 nemapfumbamwe vari mumatunhu anogona kukanganiswa nedutu mpengo iri muAmerica. Zviuru makumi mashanu zviri muFlorida, Georgia neSouth Carolina, zvizhinji zvinogona kuzoda rubatsiro rwekupugara nekukasika. Kuti tinze nezvedutu mpengo iri, jonga kandemiri weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muMetro Beach mudunhu reSouth Carolina vaPromise Sunday.
Tiri panguva yekuti tirikungotarisira kwatiri kumaCarolinas kunoku vari kutarisira kuti ivo musi wechina kuma2 dzemakuseni ndoparinozvikwanisa kusvika kunoku, asi tiri kutarisira kuti rinogona kunge rasvika kunzvimbo dzakaita sana West Palm Beach dzekunana Florida.
Tinoziva kuti Florida inzvimbo yamakambogara. Kune zvizvarwa zveZimbabwe here zvamunoziva zvingadai zviri munzira yeHurricane Dorian?
Variko zvizvarwa zveZimbabwe zviriko, vamwe tanga tichitotaura navo mangwanani anhasi, vamwe varivo mubishi rekuita kwatinoti kuita board dzimba, nekuti kana maHurricane achiuya tinonotenga mapuranga tovhara mahwindo tokomerera mapuranga maboard kuitira kuti dutu mpengo risapwanye mahwindo zichipinda mudzimba. Saka vamwe vatataura navo vange vari mubishi rekutogadzirira dzimba dzavo, vamwe vachizotiwo vapedza kudaro vachapinda mumigwagwa vaakubudawo kubva kueast coast yekuflorida kunana west palm uko vachitizira kuenda kuwest coast kunana Tampa kuti vambonogara vari ikoko kusvika dutu mpengo rapfuura.
Imi muri munzvimbo ipiwo muSouth Carolina uye matanho apiwo ekudzivirira dutu mpengo iri hamuri kutorawo ikoko?
Tiri munonzi muMetro Beach muSouth Carolina. Kunoku emergency department inotiudza kuti nzvimbo dzamakagara dziri recommended here kuti muite evacuate, zvichienderana nekuti makagara pedyo pedyo nenyanza here kana kuti muri mukati meland. Saka isu vedu patakagara pamushabatiri tiri muzone C. Zone C ya irikunziyo hapana miji zvapo yekuti tiite evacuate. Asi vanenge vachitarisa vachionawo kufamba kunenge kuchiita dutu mupengo iroro kana kuri kunze ratakura ukasha wakati wandei vakafunga kuti pamwe matiri imomo tinenge taamudambudziko. Vanogara vatiudza paine nguva kuti tisudunge.
Saka pari nhasi hamusati maudzwa kuti munge muchibva munzvimbo dzamugere?
Aiwa, pari nhasi meseji yasvika ndeyekuti iyo vanhu vari muzone A vanofanira kunge vachievacuata, asi isusu vari kuzone C tanzizvo tichiri raidhi redu hapa kwatiri hakuna kuipa. Saka takangogara hedu, asi tinotarisa kuti kana tichinge tangonziwo maakufanira kuevacuata, izvozvi mabheke machangani bheke edu takatorongedza kudhara. Saka tongomirira kuti tikangonzi tifambe totokanda mudzimotikari totofamba. Hameno tichafona kuna DC uku pamwe tinogona kuwana kwekunotizirawo.
Tinomboona vamwe vachiti kana vakanzi ibvai munzvimbo dzamune mugere vachiramba kubva. Kana kuZimbabwe tinoona vamwe vachiramba kubva vachiti aiwa hatikwanise kusiya angava makuvana sekuru wedu kana kusiya zvinhu zvangu zvandii nazvo. Imiwo muri kusanganawo here muno muAmerica nevamwe vane matambudziko ekuti vanoramba kubva munzvimbo dzinenge dzichitarisana nedambudziko iri?
Variko vamwe vanodaro, asi kazhinji zvatinoona ndezvekuti vazhinji vanorega kusuduruka. Kunenge kusiri kuti pane zvishumo zvinangwa zvavo, asi vazhinji kunenge kuri kushayiwa nzira dzokufamba nadzo. Vamwe vanogona kunge vasina mari dzekuti vapinde mapetro nekunotsvaga mahotera kunzvimbo dziri kure. Tinozoona kuti vamwe vanogona kubva vagarawo panzvimbo ipapo. Kwozoitawo macounties esaya vanozotsvagawo kana painenge paine mabuildings ari secure akaita sezvikoro, avanotorawo kuti ndo mashelters zvichiitira kuti vanotiwo vanhu vasiri kukwanisa kutiza endai pachikoro chakati munogara muri ipapo, kuita kuti vanhu vange vakagara panzvimbo imwe chete kana pakaita maemergency vanhu ivavo pavanenge vari panenge paine kana vanana chiremba vanenge vari padhuze. Uyezve hurumende inenge ichizwa kuti apa ndopakagarira vanhu, kana dambudziko raita ranyanya hurumende inenge ichizviva peko inonotora vanhu.
Avo vanga vari vaPromise Sunday vanove chizvarwa cheZimbabwe chiri muMetro Beach muSouth Carolina, vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7. Oliver Mchukudzi, Rufu Ndimadzongonyedze. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mushure mekukundikana kwenhaurirano pakati pavo nehurumende, vana chiremba muZimbabwe vanoti vari kuramwa mabasa kutanga nhasi. Rimwe sangano revagari vemuchitungwiza rochedzera vanoongorora mabhuku kana kuti maauditors kuti vauye kuzotarisa mabhuku ekanzuro yechitungwiza. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri mudhasi ndoti mosara zvakanaka.